Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo zvita 1 2019. Makaterera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Batore MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa rinoti mapurisa aridzira pfuti mutungamiri waro apo anga ari kudyara muti pazuva rekucherechedza National Tree Day kumarondera nasi.
President vanga vachidyara miti nekuti vakati vanoda kuti mwedzi wa December ave mwedzi wekurangarira kuti pasi redu rino rinoda kuchengetedzwa. Tazoona mapurisa atinofukidzira kuti masoja achisvika nemha nefuti vakatanga kuchipfuura.
Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoramba mashoko aya vachiti mapurisa angoshandisa chete utsi hunokachidza mukuparadza vanhu vanga vaungana zvisina mvumo yemapurisa.
Mashoko ekuti mapurisa aridza pfuti haana chokwadi ndeyekunyepa. Chaitika ndezvokuti izvo vanhu vanga vari pamarondera padombotombo clinic pari kunzi ipo vanhu vaungana vasina kuudza mapurisa.
Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, vanhu vachiratidzira kugurukota zveutano kugungano raitwa kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Batore MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa rinoti mapurisa aridzira pfuti mutungamiri waro vachamisa pavanga vachidyara miti kumarondera paurongwa hwavo hwekucherechedza zuva rekudyara miti munyika reNational Tree Day. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Sivanda vanoti mapurisa aya ashandisa mabara anouraya pamwe nemabara erabha neutsi hunokachidza mukuda kuparadza vanhu vanga vaungana padombotombo clinic apo vachamisa vanga vachidyara miti. Vachamisa vakatara mwedzi wese wazvita kuti vanhu vange vachidyara miti senzira yekudzivirira kushanduka kwenyika kuri kukonzerwa nekutemwa-temwa kwemiti. Vachamisa vanonzi vadyarawo miti pamahofisi ekanzuro yemarondera vasati vaenda padombotombo clinic. Dr. Sivanda vanoti sezvo vanga vasiri kuita musangano vanga vasingadi kutsvaga mvumo yemapurisa uye kuti vabvumidzwe kuungana.
President vanga vachidyara miti nekuti vakati vanoda kuti mwedzi waDisemba ave mwedzi wekurangarira kuti pasi redu rino rinoda kuchengetedzwa. Tichidyara miti tichichengetedza environment yedu. Saka vativo kuti vanhu vazive ndichatanga nekuita izvozvo kumarondera ndozvavanga vavinga kuno. Tazoona mapurisa atinofungidzira kuti masoja achisvika nemha nefuti vakatanga kuchipfuura.
Saka pane vapfurwa here nekuti ndiri kunzwa muri kuti vatanga kupfuura
vanhu? Pane mapurisa anga achishandisa anonzi malive bullets aya vozoshandisa anonzi marabha bullets vapedza kudaro voshandisa matiga. So they were shooting three different types of arms. Varohwa nemabara ari live avatopeka nekuti panenge panga paine mupurisa wananga aine live ammunition.
Saka mapurisa anga achiridzira kuvanhu here kana kuti varidzira mudenga kuti vanhu vaparadzwe?
Varidzira kuvanhu chaivo nekuti kana zvichava nemumwe unochengetedza vachamisa kuti bara chairo rapfuura nepasati pende yake richinoenda mberi richipfuura chiendako ndo pavabva vatora action yekupreserva mukuru.
Saka vanhu vangaungana vanga vakawanda zvakadii?
Aiwa vanhu panga pari paclinic ka. Saka vanhu vanga vakati wandei vamwe vachifamba nenyayo dzavo vamwe vauyawo kuzozvanga zvichiitwa naPresident.
Tinoona kuti mutemo wemopa wakapasiswa uyu unoti pese panoungana vanhu munofanira kuzivisa mapurisa. Manga maitawo here danho iro rekuzivisa mapurisa kuti mutange muri?
Tinoda kuungana vanhu. Mutemo unoti pese paitwa musangano unounganidza vanhu. Zvino hapana angaunganidza vanhu pano panga pasina musangano papa achidyarwa miti. Saka izvozvo hazvirambidzwe nemutemo, zviri pamutemo chaizvo. mapurisa acho chero mukataura navo tatara navo isi vakati aiwa hapana mutemo wachikorwa vatiwo zvanzi tisakubvumidzei kuti mugare miti chete so kutoti patatosvika isi tanetsana navo vachiona chitishu pepa changu chiri pawindoskri vakatanga kuti mune masidzi emiti hero tikati aiwa matishu madzishe
saka vachamisa vazokwanisa here kudyara muti
president tarisa vanga vatodyara miti uye vaendera mberi neprogiramu dzavo havaarambidze nemapurisa kana kuchiivirwa
mutauriri wemutungamiri webato remdc vanelson chamisa dr nkululeko sivanda vari parunare kumarondera nestudio 7 asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati varamba mashoko aya vachiti mapurisa angoshandisa chete utsi hunokachidza mukuparadza vanhu vanga vaungana vasina mvumo yemapurisa assistant commissioner nyati vanoti zvakakosha zvikuru kuti vanhu vese kusanganisirawo vezvematongerwo enyika vange vachiremekedza mitemo yemunyika
mashoko ekuti mapurisa aridza pfuti haana chokwadi ndeyekunyepa chaitika ndezvokuti izvo vanhu vanga vari pamarondera padombotombo clinic pari kunzi ipo vanhu vaungana vasina kuudza mapurisa vanhu vakatanga kuimba vachiita maslogan mapurisa akasvika akati inini kana ndichida kuita musangano kana kuti rally munoteedzera zvinotaura mutemo uyezve vanhu maunganira makaita chiendai vanhu varamba vamwe vanga vatotakurwa nemakombi vachitonetsana nemapurisa saka mapurisa vazoshandisa tsmog kuvabvisa panzvimbo iyoyo hapana munhu aridzirwa malive rounds sekutaura kwazviri kuitwa kana kuti pashandiswa marabha bullets mashoko ekunyika zviri paground zviri kubuda pachena tiri kukurudzira vanhu vangave vanhu veruzhinji kana kuti vematongero enyika ngavataure chokwadi pazvinhu zvinenge zvaitika hapana munhu aridzirwa pfuti akanangwa kana kuti pashandiswa malive rounds mashoko ari kufamba pasocial media mashoko ari kutaurwa nevamwe vezvematongero enyika haana chokwadi mukati tinokumbira kuti vanhu vataure chokwadi zvinozoita kuti mapurisa vaite basa ravo nemazvo zvakanaka
bato iri riri kuti uyo wanga usiri musangano asi kwava kuri kungoti vanhu vari kudyara miti vachiparara vaida mvumo yemapurisa zvakare here
munyika mune mutemo kana pangoita vanhu vanenge vakazara paakuadhiresa marali zvinofanana here nekudyara muti kana paakuadhiresa marali mukoma jonga yatove rali kai haichisiri kudyara muti saka todawo kuti vanhu vataure chokwadi pavanenge vachiita mabasa avo uyezve meya vekumarondera vanga vachitaura nemapurisa vanoziva mashoko avakataurira mumapurisa pamwe chete nadeputy wavo pamwe chete nakansela vanga vachitaura nemapurisa svondo rese zvaitika nhasi sandizvo zvavanga vakataura nemapurisa ndosandiri kuti inini kuti nyika ienderere mberi vanhu vematongero enyika ngavadzidze kutaura chokwadi nokuti dzimwe nguva vachazonyadziswa kana pakutaurwa chokwadi chinenge chiripo paground
pane vasungwa here pachiitiko ichi assistant commissioner
tiri kuferefeta tichitaura kudai ndosaka tiri kuti isusu vanhu ngavataure chokwadi varege kunyepa vachinyepera pasi rese izvo paground zvinhu zviripo zviri pachena zvokunyatsotaura pachena kuti vanhu vanga vachiita zvinhu zviri kunze kwemutemo
mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vari parunare muharare nestudio 7 apo zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reworld aids day kumasvingo nhasi vanhu vanorarama nehiv aids varatidzira pamberi pegurukota rezveutano nekuchengetedzwa kwevana dr obadiah moyo vachiti vanoda mishonga navana chiremba muzvipatara umo vanoti hamusisina kumira zvakanaka nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba gandri maramba anoti panyaya inotevera
amoyo ndivo vanga vari munyarikani mukuru pamhemberero idzi idzo dzaitirwa munhandare yemucheke stadium vanhu varatidzira ava vaita izvi kubudikidza nekurara pasi panguva iyo vamoyo vanga vachitaura mashoko avo kuvanhu vaungana pachiitiko ichi uye vati vatora danho iri senzira yekuratidza hurumende kutsutsumwa kwavo nekushayikwa kwemishonga navana chiremba muzvipatara zvehurumende vana chiremba vava nemwedzi mitatu vachiramwa mabasa vachida kuti hurumende igadzise nyaya dzemihoro yavo pamwe nemashandiro avo Amai Maureen Msanzu, vanove mukuru vanoona nezvebasa musangano reZimbabwe Network of People Living with HIV AIDS, iro rine nhengo dzaro dzaratidzira vati ivo vange vari kusawana mukana wekusvitsa mashoko avo kuna vamoyo segurukota rezveutano, nekudaro vabva wana mukana uyu nhasi.
Titaura pa inyaya yekuti tinoshaya kutosvika sei kuna minista kuti vanhu vaine dambudziko redu. Hatisi kuziva kuti minista vari kurinzwa here kana kuti vanogona kunge vachirinzwa, asi mukana wekuti tikwanise kunge tichiona minista access yacho, tione minista vakwanise kunzwa zvichemo zvatinazvo, zvakafanana nekuti mishonga chaiyo hakuna, especially second line nemapeds pediatric formulation yevana vadiki and pa second line there's this unonzi abakafa. Abakafa is going for over 1000 RTGS, and if you go to Kuruma pharmacies vanenge vachicharge in US dollar, that we can't as a sector or as our forum we can't afford. Tanchudza kuti ndo situation yatiri.
Vaemmanuel Gasa vanova mumwe vanhu varatidzira nekurara pasi vamoyo vachitaura, vanoti ivo varatidzira kuti vaudze hurumende kuti muzvipatara hamuna kumira zvakanaka kuvanhu vanorarama neutachiwana, avo vanoti vari kufa nekushayiwa mishonga pamwe chitina nachiremba vanovarapa.
Chiri kuitika papa vanhu vari kuratidza kugununa kuti isusu sevanhu vakarama neutachiwana. Vabataurwa topiki nemukuramiri weuene ari kutaura iye kuti zo communities. But communities yacho people are not getting the treatment that they want. People are struggling in
totally.
Saka outcry tangonzwiswa drugs. People need doctors in the health facilities around Zimbabwe.
Vanochengetedza runyararo pamwe nevashandi vebazi rezveutano vambozama kudzinga vange vachiratidzira, asi varamba vakarara, izvo zvaita kuti vanhu vange vauya kuzocherechedza zuva iri vamire kuteerera mashoko egurukota vachitora mifananidzo yei zvanga zvava kuitika. Vagasa vanoti vafarira kuti kuratidzira kwavo kwabudirira uye mashoko avo asvika kune gurukota iro ravanoti razotumira vashandu varo kuti vataita musangano kuHarare. Kunyange vamoyo varamba kupindura mibvunzo yevatori venhau nezvekuratidzira kwaitika pamberi pavo, vaudza vanhu kuti hurumende iri kukoshesa kurwiswa kweHIV neAIDS kuti vanhu vazhinji vasarasikirwe neupenyu. Vaenderera mberi vachiti hurumende ichavaka chipatara chikuru cheMasvingo Central Hospital chinove chipatara chepamusoro chinenge chine nyanzvi dzakasiyana-siyana pamwe nemichina yemhando yepamusoro, vachiti kubva nyika ichiwana kuzvitonga donho rose raingove neGeneral Hospital chete. Vati izvi zvichabatsira mukurwisa chirwere cheshura matongo mudonho reMasvingo.
My ministry will do everything possible to ensure that it will. Saka tichava nezvipatara zviviri muno muMasvingo. Tichange zvichifidwawo nemadistrict hospital vachiuya ikoko kuchipatara zvozoenda kune maspecialists kucentral hospital. NAC, acting chief executive officer, Manenji, Albert Manenji, netimu yenyu tinofara kuti makwanisa kuronga chirongwa ichi. Tatenda tichinzwa kuti zuva remusi wa 1 December harisi recommemoration chet, asi ratova zuva rekuti titangise zvirongwa zvegore rese. Nhasi kusvika musi wa 31 November tinee tichiparura zvirongwa zvegore rese, tozotanga futi musi wa 1 December gore rimwe nerimwe.
Vachitaurawo pamhemberero idzi, gurukota redunhu reMasvingo vaEzra Chadzamira vati vanotenda kuti dunhu rikavakirwa chipatara cheMasvingo Central Hospital vabatsira mukurapa kwezvirwere zvakasiyana-siyana kuvanhu mudunhu ravo rose. Vachitaurawo pamusangano uyu, mutevedzere womiriri wemuzinda weAmerica vaThomas Hastings vanoti nyika yavo icharamba ichibatsira Zimbabwe nemari pamwe nemishonga mukurwisa HIV neAIDS.
We have come that long way as a partnership between the people of Zimbabwe and the people of the United States.
Ndinofara nerubatsiro ruri kupiwa nenyika yangu yeAmerica. Mugore ra2018 hurumende yeAmerica yakaisa mari yekurwisa HIV and AIDS inokwana iyo miriyoni rezana nemakumi matanhatu. Uyezve pane chimwe chirongwa chemutungamiriri wenyika, nyika yeAmerica yakabvisa biriyoni rimwe chete muZimbabwe chete. Tinofara nerubatsiro rwatiri kuita uye ticharamba tichiroita.
So we are very proud of that role.
Vamoyo vativo dunire masvingo rine vanhu vanopfuura miriyoni pavanhu ava zviuru zana nemakumi mashanu vanorarama neutachiwana uye vakanyanya vakuwanda vana vadiki nemadzima. Vati hurumende icharamba ichishanda nemasangano akazvimirira pamwe nemizera yedzimwe nyika mukurwisa chirwere ichi kuti chidzikire munyika. Gore rinozuva iri racherechedzwa nedingirira rinokurudzira kuti matunhu atungamirire pakuunza kweshanduko kana kuti communities makes the difference. Sangano reNational AIDS Council iro rakabatana nemamwe mapazi ezveutano mukutungamirira urongwa uhu ranga richipa vazhinji magwaro anopa dzidziso dzepamusoro peHIV neAIDS. Sangano iri ranga richishandawo nevanorarama nezvepabonde mudunhu rechiredzi mukukurudzira kuti vanhu vavhenekwe ropa uye kupa zvidzidziso pamusoro peshura matongo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Tongotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel yazivisa nhasi nezveurongwa hutsva hwekuisa dzimba muguta reHebron riri muWest Bank, nzvimbo ine nhoroondo ndefu yemhirizhonga pakati pemajuta nemamuslim. Apo Britain iri kugadzirira musangano wevatungamiri venyika dziri mubatanidzwa weNATO uchaitirwa kunze kweLondon musi wa 3 na 4 zvita. Mubatanidzwa uyu unoti wawirirana kuita zvakaenzana pakubviswa kwemari dzinoshandiswa pamwe nekuderedzwa kwemari dzinoiswa neAmerica muhomwe yesangano iri. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki ndino urombo ndinodzokorora. Iye zvino tomboenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chake chezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munodi pasimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
munodi pasimba.
Kana ndakaneta,
ndichitadza kufamba, imi mari makanaka, munodi pasimba.
Zvadiwa vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ndinofara zvikuru kuti muneni mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi ndinoda kuti titarise kuti sei machechi akawanda kudai pasi pano. Ko imwe mirayiro yedzimwe chechi zvainenge isivo mumabhaibhiri tinozviona sei? Kuti batsira kunzwisisa izvi nezvimwe, nhasi tina Apostle Mazvari Rashe Mabhugu veWisdom Church of All Nations vari muHarare. Apostle Mabhugu, tinokutambira muchirongwa.
Ndinotenda zvikuru mukoma Tanonoka.
Ya, mungatanga nekutiudzawo here kuti sei makereke kana kuti chechi dzakawanda kudai pasi pano?
Ndinotenda zvikuru. Chandingatanga kutsanangura ndechokuti ndingada kushandisa mashoko omuapostora Pauro kuna vakorinde vokutanga chapter 1 kutangira paverse 11. Unoti iye zvino tinonzwa kuti vamwe venyu vanotevera Pauro, vamwe vanotevera Apollos, vamwe vanotevera Kefas, vamwe vanotevera Kristu. Iye Kristu ari divided here mubvunzo. Saka zvokwadi mikombo yokuti zvakagara zviripo kuti vanhu vane maitirei wayo okuti boka iri rine wavanotevera nezvidzidzo zvake, boka iri rine ravanotevera kunyange nguva yaKristu. Zvazvakadaro muapostoro Pauro waiedza kuti aonese vadikani kuti aiwa ngativei muviri waKristu mumwe chete, tisava nezvikamu zvikamu.
ndanga ndichifunga zvekuti kuda chinangwa zvachiri chimwe chete chokuenda kuna Mwari chokuenda kudenga nzira dzinoenda kuadziti dzakawanda
izvokwadi zvikuru Kristu ndomumwe muviri waKristu mumwe asine sponzero zvakasiyana siyana unozoenda pamberi Paura achiti vamwe vanoparidza nokuda kwemari vamwe vanoparidza nokuda kweuhire asi tikanyanya kukosha rito kuti Kristu uri kuparidzwa namazvo Kristu shoko rake rinenge richipfuurira pamberi zvakadaro unotiye kunyange zvakadaro Kristu ari kuparidzwa chete
chimwe chinondinetsa Apostle Mabhugu ndechekuti chechi imwe neimwe ine mirayiro yayo yatinogona kushaya mubhaibheri kusiyana kwemirayiro yese iyi isu takananga gwara rimwe chete uyezve tichishandisa zita raJesu tingava vanhu vane chokwadi kana tichidari
ndingadzokera zvekare mumashoko aivo Kristu vachiona mashoko aPauro achionesa mashoko aKristu ndanzi the first Christians vatendi vokutanga vakanzi vaKristu paAntioch kureva kuti vaifanira kufanana naKristu mumaitiro avo mafambiro avo zvino kana tikange taane mimwe mirayiro isiri muna Kristu iri yedu yokuedza kuti tizvisiyanise pazvipoka zviya zvatamboreva ndopane dambudziko guru ipapo mitemo mizhinji ingava mirayiro yakafanana iyoyo kuita vakadzi vakawanda kana kuti yokusarya nyama vamwe vachiti tinorya nyama vamwe vachiti musechishanu vamwe vachiti mushuwo mugovera vamwe vachiti mukure svondo vana Roma varoma chapter 14 verse 5 inotsanangudza iyi chiti kuna vamwe vanokoshesa zuva darika rino vamwe vokoshesa darika chii asi zvose izvozvo hazvina kukosha pamberi pamwari
vemakereke pachavo havabvumirani kunyange nezuva rokupinda svondo vamwe vanopinda nechishanu vamwe vanopinda nemugovera vamwe vanopinda nesvondo kusiyana kwese uku chii chinokonzera kunoreva chii
tade haidi kuti tibverekete chokwadi chaicho mukoma akanonoka musiyano unowanzokuita kuti zvinhu zvose zvive mamirira zvakaita mukereke yajesu kristu inhau yokuti tose vazhinji vedu tinopinda mubasa iri uye tinobata basa iri nokuda kwechikonzero chemari tinokara kana takatarisana nemari hakusi kuti tinoda kristu hakusi kuti tinoda kuparidza evhangeri podo kukara mari ndozvinotitsaudza uye zvinotisiyanisa vazhinji vedu idambudziko guru chose hatisiita kereke nenzira yakristu taakungoita mazvake mazvake
aiwa vateereri nemashoko iwayo abva kuna Apostle Mazvarirashe Mabhugu veWisdom Church of All Nations kuHarare tinotenda zvikuru Apostle Mabhugu nemashoko enyu amatipa
tinotenda zvikuru mukoma atanonoka Mwari vakuitirei zvakanaka kudii
vateereri ndopanoperera chirongwa chedu chesvondo rino tinoimba kuti munenge muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndiri kuWashington DC ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda Tanonoka iye zvino toenda kuna Mike Hove westudio 7 achitipa chirongwa chevechidiki
Kwazwai, mwere Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu cheve chidiki, chandino kupakurai, chondo rega, ini ndini maikove. Nasi mchirongwa tine hurukuro nemurwiri wekodzero dzevanhu, va Elvis Mugari. Tichitarisa mazuva Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika, mukucherechedza gumi nematanhatu ekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai, uyezve vanasikana. Vamugari, ndino mukamchira mchirongwa mukoma, tiudzeiwo maonero enyu pamusoro pekukosha kwemazuva gumi nematanhatu ayo ane chinangwa chekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai nevanasikana nechirungu tinoti 16 days of activism against gender-based violence.
No, ndinotenda vahove, ndinofara zvakare kuva muchirongwa pazuva ranhasi. Nguva yatiri inguva yakakosha, inguva yatinotarisa kuti tiri kubva kupise nyika yeZimbabwe tava papi senyika ya Zimbabwe munyaya dzekure mekezwa kukodzero dzemadzimai nevanhukadzi. Dzinova idzo nyaya dziri kuti ita sekuti dambudziko riri kurema munyika ya Zimbabwe kuti tione kodzero dzemadzimai nekodzero dzevanhukadzi dzichiremekezwa.
Chibondi udzaiwo, chii chaizvo chinozoita kuti vanhurume vambunyikidze kodzero dzevanhukadzi nevanasikana?
Nyaya yemhirizhonga dzinoitwa nevanhurume dzinobva pakasiyana siyana. Pekutanga tine zvikonzero zvakati wandei zvakasiyana siyana zvinokonzera kuti kodzero dzemadzimai dzisaremekedzwa uye pave neviolence yatinoti gender based violence. Ichiitika chinhu chekutanga ndezvematongerwo enyika. Munyika yedu yeZimbabwe mune chinhu chirimo chatinoti intolerance, chinoreva icho kuti muchishona hamuna kunzwisisana kana kuti handinzwi zvinenge zvichitaurwa neumwe. So involvement kana kuti kuvamo neparticipation yevanhukadzi nevanasikana mune zvematongerwo enyika, tinowana vanasikana nevanhukadzi vachishungurudzwa. Zvimwe zvakare inyaya yetsika dzedu iri kukonzeresa violence mudzimba. Tsika dzedu dzekuti kana ini ndaroora mukadzi wangu, mukadzi wangu must be a slave kana kuti anofanirwa kunge iri nhapwa iri pasi pangu.
Vamugari, Chipiri apfuura pachirongwa chedu chevechidiki takabata nyaya iyi ye 16 days of activism against gender based violence. Pane vateereri vakapinda muchirongwa vakati nemaondoro avo sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka ndicho chimwe chinhu chinoizoita kuti kodzero dzevanhukadzi dzimbunyikidzwe. Tipeiwo maondoro.
Ndizvozvo ndinoda kuti ndiwirirane nevateereri vakataura nyaya yekuti kuoma kweupfumi hwenyika kuri kukonzera zvakare kuti kodzero dzemadzimai, kuri kukonzera zvakare mhirizhonga. Nekuti tine pakawanda patiri kuona mukatarira muzvivhitivhiti nemumavhidhiyo zvinhu zviri kuitika izvozvi, tiri kuona kuti vechidzimai nevanhukadzi ndo vari patiri kuti kureceiving end nemaomero akaita zvinhu.
Chindiudzaiwo vamugari, sezvo vari vanhurume vanonzi ndivo vanombunyikidza kodzero dzevanhukadzi, pane zvingaitwa nevanhurume here kugadzirisa dambudziko?
Hongu vanhurume vanotyora kodzero dzevanhu, but pane zvinhu zvatinoda kuti tinatsokutarisisa vahove kuti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzemadzimai nemhirizhonga pachayo inoitika pasikeo yakanyanya kuvarume nevakadzi. But tine imwe mamacircumstances atiri kuonawo zvakare vakadzi vachityora kodzero yethe boy child, vakadzi vachityora kodzero nemhirizhonga vachitirawo mhirizhonga kuvarume. But nyaya iri kutaurwa inyaya yevakadzi. But muvunzo wenyu mavunza muvunzo wakanaka chaizvo kuti pane zvingaitwa here nevarume kuti tidzidzisane. Tinofanirwa kuti sevarume tinzwisise kukosha kwakaita kodzero dzemadzimai nekukosha kwakaita kodzero dzevanhukadzi. Dai vasiri vanhukadzi, dai vasiri madzimai, dai varume vacho vasipo.
Aiwa, takunzwai zvakanaka munguva ndiyo yadyanana. Tichipedza chirongwa ndanga ndichikumbirawo kuti mukandire mhuri yeZimbabwe mazwi enyu ekupedzisira pamusoro penyaya yatati nayo nhasi muchirongwa.
Mashoko angu ekupedzisira vahove, ndinotenda mashoko angu ekupedzisira kuvana veZimbabwe ndeyekuti ngatibatanai pamwe chete sezvatiri kucherechedza mazuva aya. Wedha uri murume, uri mukadzi, uri kurural area, uri kuurban area, tibatane pamwe chete.
Aiwa, takunzwai zvakanaka, tinotenda zvikuru. Mhuri yeZimbabwe nhasi muchirongwa tanga tina vaElvis Mugari, umwewo wevechidiki anorora kodzero dzevanhu. Nguva ndiyo yadyanana, ngatisanganei padande mutanda apo paTwitter nepaInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki, apo tichange tichiendera mberi tichikurukura nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro, ini ndini wenyu Mike Hove, Mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda Mike, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bato reMDC rinoti mapurisa aridzira pfuti mutungamiri waro vaNelson Chamisa apo vanga vachidyara miti pakucherechedza zuva reNational Tree Day kumarondera nhasi. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati varamba mashoko aya vachiti mapurisa angoshandisa chete utsi hunokachidza mukuparadza vanhu vanga vaungana vasina mvumo. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, vanhu vachiratidzira kugorokota zveutano kumasvingo. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu, anakuunika ene mufaro, njini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndi kusiamina Gibbs Dube.
So kuhisika